manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 19/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 kuMashonaland Central neZuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vaenderere mberi vachibayiwa nhomba munyika. Kunyangwe poita matambudziko nedzimwe nhomba dzisati dzapinda hadzo munyika dzakaita seAstraZeneca neJohnson & Johnson. Vamwe vagari vemudonho remasvingo vokumbira hurumende kuti ibatsire kudzosa kumusha hama dzavo dzakaenda kunotsvaga maforo manyoro kuMozambique uko kwave nehondo mudunhu reCabo Delgado. Hurumende inoyambira varayiridzi vasiri kuenda kumabasa kuti vachanyimwa mihoro yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 kuMashonaland Central neZuro. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwave chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 1553. Vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakabatwa nechirwere ichi neZuro zvichireva kuti vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 37,751 vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvishanu negumi nepfumbamwe kana kuti 35,019 vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1179 vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi vave zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere nemazana mashanu nemakumi masere nevatatu kana kuti 278,583 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana masere nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 35,863 Vamwe vagari vemudunhu remasvingo pamwe nemamwe matunhu munyika vane hama dzinoshandira mudunhu reCabo Delgado kuMozambique uko kune hondo iri kukonzerwa nechikwata chinopfurikidza mwero chichodyidzana neIslamic State kana kuti ISIS vanoti vari kutyira upenyu hwehama dzavo dzakaenda kunoshanda kana kunotsvaga upoteri muMozambique. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusakadzikana muhana kwevakawanda masvingo iri kuuya apa chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyasha mugwagwa vaishanda mudunhu rine upfumi hwezviwanikwa zvakaita semafuta nedzimotikari negas reCabo Delgado chapondwa nevarwi ISIS masvondo maviri adarika. Vakawanda masvingo zvikuru kuchiredzi kwakaganhurana neMozambique vanoti vane hama dzakawanda dziri muMozambique uye vave kugara vakabatirana mumaoko. Mumwe mugari wekwaMajange amai Dokas Maruta vane mwana anoshanda kudhorobha rePemba kudunhu reCabo Delgado vanoti vanogara vachityira mwana wavo kunyange vachigara vachitaura naye parunhare.
Pandakatohwa kuti uya umwe wakanzi wakapfurwa waakashayika nhaana hadzizogari zvakanaka. Nyaya inonetsa ndeyekuti muno muZimbabwe medu vana havachawani mabasa, saka vana vanotokoprefera kuti kana ndafa ndafa anenge asina chokubata, saka unogona hake kumbonibata apo naapo mwana wangu, asi ndinongogara ndakatotya.
Izvi zvatsinirwawo navaCaleb Mambo avo vane munyina anoshandira kuPalma kwakapiswa nekugurwa vanhu misoro.
Handine mufana wangu akaendawo ikoko kuMozambique akaenda ari under construction ari achiita zvokuvaka ariko. Saka pane nguva yakamboshayikwa. Ashayikwa hadizi kuti takangonzwa vanhu vari kuna vanhu vari kupisiwa ikoko. Saka ini handizi kuti zvati chichiri kuitika. Saka izvozvoka takazomuwana manje. Tikazotanga kutotaura naye papa WhatsApp nechi, but ari kutaura kuti ari kutyira upenyu hwake. Ndazvina kutombomira zvakanaka. Adainga hurumende yanga itibatsirawo please, sure. Chabvisa vanhu vari ikoko tikona tichirasikirwa nehama dzakatowandei ikoko.
Munyori mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika Ambassador James Manzou mumashoko avakatura kuvatore venhau svondorapera vakati hurumende iri kushanda nenyika yeMozambique pamwe nemakambani ikoko kuti iwane mazita evanhu vemuZimbabwe vari kushandira kwakamuka hondo uku kuti vabatsire. Vakurudzira vanhu munyika vane hama dziri kushayikwa mudunhu reCabo Delgado kunyanya kuguta rePalma kuti vabate bazi ravo. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development kuChipinge vaClarice Maduku vanoti vanhu vanogara pedo nemuganhu weMozambique kuChipinge vaakutyira kuti zvikwata izvi zviri kuita hondo zvichapedzisira zvosvika munzvimbo dzavo.
Vanhu vazhinji vari kuraramba vari kubhodha vapindwa nekutya nekuti mukaona mararamiro atoita kuChipinge kuti ine ukama ngokuti kunenge kuchienda kuMozambique.
Vatungamiriri vesangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADAG vakatenderana kuti vapindire vachibatsira Mozambique. Nyika yeSouth Africa yakatombotumira mauto ayo kunonunura zvarwa zvayo zvainge zvapindwa munjodzi nekuda kwehondo iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Timba.
Tichiri panyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 akaita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri kuCabo Delgado vaDomingos Manise.
Kukapo Delgado ndoko kune hondo, ndoko kune province ine hondo. Saka musi wakaitika hondo iyi yakapedzisira iyi ndakandiri kunzvimbo yacho kunonzi Palma. Tiri ikoko nebasa tiri kudhiraivha. Saka takawanikidzwa nemazhenje 24 mahafu 3 tichiri kushanda. Vakasvika vakati bata bhikozi taka tiri pabasa ndonguva vakatanga kuita se kuraya vanhu vakawandisa. Isu takatiza takapinda musango takaita 1 week tiri musango. Saka taita 1 week tiri musango yanga ichinetsa inyaya yecommunication yanga isi pasina bhikozika vanhu vese vanga ri kutiza ka vaimhanyira musango vamwe vacho vakapinda mumvura. Inini pachangu chaichaizvo ndakaenda musango ndakaita 5 days ndisina kudya chinhu chinopisa. Saka ndairarama chete nezvinhu zvekuti wakwanisa kuona kana kuti mandioka kunoko inoti mandioka ka ndo unokwanisa kudya mbambaira. Saka kusvika ndakaona ndege ndo yakanditakura kubva kuPalma ndakazouya kuti kuPemba ndo kapitali yacho yeprovinsi yeCabo Delgado. Saka izvozvo ndiri kunoko kuPemba kwacho ndiri kumira hama kuti kupamu ndinogona kuuyawo ndozvandatiza ndaenda kumaputi ndokumupusha kwangu chaizvo.
Zvakamira zvakadaro mhuri iri kupi parizvino?
Mhuri dzakasara uku kakasara mukoma wangu nemukadzi wake ndo vakasara ikoko. Izvezvi ka vanotadza kubatana because mumwe wacho haana kana foni. Saka asina foni mumwe ane foni ka ari kuti ari kudzama kutsvaga vamwe vacho akavawana ndonguva tiita se anokwanisa kuti vakwira ndege vauya kuPemba. Chinonetsa inyaya yekuti munhu akatiza kasina foni kuti mubata zvinonetsa.
Saka pari zvino munofunga kuti muchawana here hama dzenyu?
Dzini hangu because handiti kuziva kuti vamwe vacho vari vapenyu here kana kuti vakafa because vanhu vakawandisa ka vakakuwadzwa ndoti vakakubata vanhu vaya ka vanodimbura musoro. Saka vadimbura musoro ka vamwe vacho vari kuora musango vamwe vacho vari kuligana pachavo. Saka zvinhu zvinoshandisa tereki because ka hatina imwe nzira yekuti ungaiti. Zvakatanga chete vanovhara kwese kwese hapana kwekutiza.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda here zviri ikoko?
Pane vamwe ndanga ndichitaura navo vekuZimbabwe vanga vachishanda chaizvo ikoko kune gashi. Saka ini ndanga ndichidhiraivha ndiri kupi ndiri kuno kudistrict. Asi panzvimbo yacho kunonzi Afunjika pane varipo vekuZimbabwe varipo ndinokutaura navo. Mumwe wacho akati ari kubva kubudiriro muHarare. Saka ndiye ndanga ndigara ndichitaura naye. Saka kubva musi wacho kusvika izvezvo handizivi kuti ari kupi kuti ari mupenyu here kana kuti zvakamira sei.
Chizvarwa cheZimbabwe changa chiri kuCabo Delgado kuMozambique vaDomingos Manise vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Vaimbova kurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge Vari pakati pevasungwa zviuru zvitatu vabuda mujeri mushure mekuregererwa nemutungamiri wenyika. Asi kunyangwe vamwe vasungwa vari kusunungurwa, bato reMDC Alliance rinoti harisi kufara nekubatwa kwenhengo dzaro dziri muusungwa, kusanganisira vakasungwa Svondo Rapera, vanoti vamunyaradzi Mafararikwa navalengwani Mavhunga, avanonzi vakatoshwa Svondo Rapera apo vainge vaenda kudare kwainge kuine mutevedzero wasachigaro webato iri vaJob Scala, avanova gweta ravo zvakare. Vasikala vanoti varambidzwa kuona vaviri ava nhasi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuri tinzwe kuti sei vasikala varambidzwa kuona vavari kumirira kana vatauriri vekumajeri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vasikala.
Nengo izi dzakabviswa kuParentwa Hospital kwadzanga dzaitwa remanded to ne court mushure mokunge ivo vachiti kwakauya varume veState Security Agencies usiku kuma11 dzepakati pousiku, apo vakanga vachida kuti vavabvute vavabudise muchipatara. VePrisons vakarambira zvikurusa kuti vasatora nokubvuta varume ava kuvabudise muchipatara, vachibva vavatizisa chimbi chimbi.
Saka varipi iko zvino?
Iko zvino vari kuremand prison, havasi kurapwa, havasi kudii, nokuti zviri kunzi mamedical reports avo avakanga vaongororwa nana chiremba paParentwa akangosiwa kuParentwa sezvo vakabva ikoko zvakanga zviri zvechimbi chimbi.
Saka vari kurapwa here? Nekuti tiri kunzwa kakuti mumwe wacho meno mushonga waakadirwa kumeso uye zvinhu hazvina kumirira zvakanaka.
Sokutaura kwatiri kuita, hakuna dhokotera kana kuti chipatara chiri kuvatarisa. Iko zvino chaitika ndechekuti huma yalegwani Mavhunga yaite bota, nokuti zvinotaridza kuti asidi yaakadirwa yatsvakisa kuti huma yese ive bota, haichagoni kuti ibatike kana kuti kudii, nokuti ranguva bota roga zvokuti nyama inogona kudona nguva anytime.
Gweta vari nengwe MDC Alliance vaJob Scala vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Misika yefodya yakavhurwa masvondo maviri apfuura hurumende ichivimbisa kuti varimi vachabhadharwa nechimbi chimbi uye nemitengo inofadza. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuitika sezvo varimi vakawanda vari kugunun'una vachiti vari kunonoka kubhadharwa. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi asina mufaro ndivarenius Chakanyuka vave nemakore 14 vachiri mafodya.
Tombodi vhocha racho rabuda nhasi, tikwedi mavhocha yabuda nhasi, tikwedi mavhocha acho abuda wayo. Mune 3 days kuti mari inzi yapinda kuti kuakaunti. Anomona 3 days muchinzi mari yapinda kuakaunti, iyo mavhocha apinda nhasi. Oita 3 days futi wakagara kugarira kuti uwane mari yebhazi yekudzoka kumba. No chikafu, no mvura, no toilet. Zvese vari kubvara. Mabhero acho ari kungotengwawo. Handitika murimi anenge asimo. Unongoza kuti mabhero atengwa, iwe uchako kungomirira chivhocha, hauzivi kutengwa vhocha yako.
Vaenderera mberi vachiti varimi vari kutora nguva yakareba vasati vawana mari yavo, izvo zvinowedzera mikana yavo yekubatwa nezvirwere zvakaita seCOVID-19. VaNathan Shoti vekuMount Darwin vatiwo havasi kufara kuti zviri kutora nguva kuti vabhadharwe, izvo zvinovapinza mumatambudziko sezvo vasina pekurara muHarare. Vati vanorara panze, izvo zvinoita kuti vasangane nematambudziko akawanda anosanganisira mbavha nepfambi.
Ndo vamwe vacho inozo, vamwe vacho vanotisvikira vanhukadzi vai vasinopfeka zvakakwana, inozadza racho nejangi vanotitora sei varimi. Varimi isu titori vanhu, handitika tinotodawo kuti fojedu kana ichitengwa nenguva tobva taenda kudzimba.
Mbuya Dzamara avo vanorima vari kumacheke vati zvinosuwisa kuti vanoshungurudzwa kumisika mushure mokuisa simba rakawanda vachiri mafodya.
Fodya riri kuisa foreign currency muno, abuse yati haiti. Plus chimwe chichemo, ngavati kana tauya kuno kutine mafodya edu mwene muharimi gore rese anorima rimwe gore muharimi, ngavati tine mabhengi panapa, hatiti mazvinzwa.
Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vaudza Studio 7 kuti chikamu chesangano ravo chinoona nezvekurimwa kwefodya chakatovanyorera tsamba chichivadzivisa nezvematambudziko akatarisana nevarimi kumisika nedzimwe nzvimbo dzinotengeswa fodya.
Saka panoda kuti pachiitwa pfungwa dzekuti hurumende, TIMB, ma farmers association pamwe chete nema flows kuri kuendeswa maforja nekuma contractors tigare pasi tiwirirane kuti chinofamba kumurimi chii.
Mukuru wekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya yeTIMB, Dr. Andrew Matibiri, vaudza Studio 7 kuti hazvifaniri kutora mazuva matatu murimi asati abhadharwa.
Tinoziva kuti pane kunonoka kwangu chiita kufamba kwemari kunyanya foreign currency pakati pemabhanki nemaflows. Saka ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa nekurumidza.
Pachikumbiro chekuti mabhanga avhure pamisika yefodya, vamatibhiri vati izvi hazvibvumidzwe pasi pemitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Dr. Matibhiri vativo varimi vanofanirawo kurongeka nekutevedza zvese zvinodiwa kuti vasasangana nematambudziko kana kunonotswa pakutengeswa kwefodya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 shortwave kHz. Hurumende iri kuyambira varayiridzi vasiri kuenda kumabasa pamwe neavo vari kuitisa zvidzidzo munguva dzavo vachibhadharisa mari kana kuti private lessons kuti vachanyimwa mihoro yavo kana kudzingwa mabasa. Gurukota redzidzo yepasi vaKaini Matema vaudza bepanhau reThe Herald kuti bazi ravo rave kuzoshandisa mutemo wekuti kunobhadharwa chete varayiridzi vari kuenda kumabasa vachinoshanda. Vamatema vatiwo vakumbira vakuru vezvikoro kuti vanyore mazita evarayiridzi vose vasiri kushanda, bazi ravo rozotumira mazita aya kupublic service commission kuitira kuti vasabhadharwa mihoro yavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamatema kuti tinzwe zvizhinji, asi danho rehurumende iri riri kuuya panguva iyo vashandi vehurumende vese vakatozivisa kuti havachakwanisi kuenda kumabasa mazuva ose nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, vaRaymond Majongwe, vanoti danho ratorwa nehurumende iri rinotyisa uye rinoratidza kuti hurumende haidi vashandi vayo.
Izvi zvinosuwisa, zvinotyisa, zvinoratidza kuti hurumende yedu haidi vashandi vayo. Kusvika patiri panapa, hapana pati panhaurirano iri siriasi yekuti vamatema napermanent secretary wavo vanodedzawo mateachers unions kuti ngationesanei kuti problem iri papi. Nyika iri kuenda kupi? Nekuti iye nezvi mukazvitarisa sezvazviri, unotonga kuti pane vanhu vanotogara vakaita zimu zvemundoyo vari kuda kutongoshandisa simba ravo kubata varayiridzi vachivatsvagira mhosva dzadzisipo.
Ko, panyaya yekuti vari kuita maextra lessons vachatorerwa matanho, munotiwo naro danho iroro?
Mapurisa anoenda kumaextra duty vanobhadharwa, vanoenda kumaroad block vanobhadharwa, vanoenda kunogadha vakuru venyika vanobhadharwa, vanoenda kunoita mamwe mabasa kana kukanzi kune gala, kune band, kune vanobhadharwa. Ticha akanzi aita extra lesson unza apa mhosva. Ko, mhosva yaticha imburi yeiko? Hapana ticha ari kufamba aidzidzisa vanhu kuridza pfuti. Ticha ari kudzidzisa kudzidzisa vana vane maperedzi ari kuti ndidzidzisewo mwana wangu. Hongu tinozvishora nepamusana po zvinokanganisa hondo yatinayo, asi hatidaviri kuti kana munhu akanga anonzi tinokudzinga basa nekuti wadzidzisa mwana. Dari kunzi vari kudzidzisa mwana zvinyadzi pamwe, kwete dari kudzidzisa mwana kuti apasi.
Saka imi muchaita sei kana vamatanho apa hamuchatora sesangano pamusoro pemashoko iwayo?
Vanotamba awawo. Hakuna munhu anodzingwa kati sekunonzi unongodzinga, unonzi kudzinga vashandi vako papurasa. Vashandi vehurumende, vashandi vanotetwa due process, vanovatonga vanhu vese 140,000 vagotitonga tese tigoenda kumahiering. Nekuti munhu anotongwa pake ega, hakuna mhosva inoti hii mhosva yemusaga, unzi mese muri maorenji saka mune mhosva. Orenji rega rega rinonozvimirira rega rega, rodedza magwetaro ronzwikwa kuti ini ndaitapira, ini ndainaka, ini ndakandarumwa nenyuchi, ini ndakarumwa nenunzi, ini ndakazodii. So that each one person is their own side of the story different from the next one. Saka hurumende haigonongoisa zvinonzi genuine lateralism zvavaruda kutiitire.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinosvika kana kupfuura mazana maviri nezuro zvakaungana muguta reJohannesburg muSouth Africa zvichipemberera makore makumi mana nerimwe ekuzvitonga. Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vakange vari pamhemberero iyi vaisanganisira nengo yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC, amai Lindiwe Zulu, mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi pamwe nemutevedzeri wavo amai Melody Chaurura. Vachitaura pamhemberero iyi vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ambassador Chris Mutsvangwa vakakurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibatane uye ishande pamwe kuitira kuti nyika ibudirire. Ambassador Mutsvangwa, avo vanovewo nhengo yedare repamusoro repolitbureau muZanu PF, vakati mhuri yeZimbabwe yave kugara mutambarakede. Amai Zulu vakati vaive pamhemberero iyi nekuda kwekuti sangano reANC ndiitsika nditsikewo nebato rakarwira rusununguko reZanu PF. Mutauriri bato reZanu PF mudunhu reJohannesburg vaKenneth Mandaza vakati vakaona zvakakodzera kupemberera zvido zvevakashaya vachirwira rusununguko.
Zvanyanya kuita kuti tipemberere inyaya yekuti kuuya kweutongi hwevanhu munyika yeZimbabwe chinhu chakarwirwa nevazhinji vakarasikirwa noupenyu, saka zvakangokosha kuti tiwane mukana iwowo kutondera zuva rakakosha kudai.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Singo vanoti uku kupemberera mvura yauya nemheni.
Upenyu hwevana veZimbabwe huri kutowedzera kuoma zvichikonzereswa neuori huri kuitwa nevakuru kumusoro ikoko.
Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti hapana nyika isina matambudziko.
Tinonyanyisa kuti tifare zvekuti tine tarisiro nezveupenyu hwamangwana. Hurumende yedu iri kutungamirirwa naPresident Mnangagwa ine zira yavataridza yavatoti tungamirira kuti ndokwanda kuti tisvike tikuona chiedza nazvo.
VaAndrew Nyati, munyori mukuru musangano rePatriotic Front, vanoti hapana chikonzero chekupemberera zuva iri sezvo mhuri yeZimbabwe isati yave nerusununguko.
Independence yakasiyana nerusununguko. Independence means kuzvimirira senyika, yetu rusununguko means kusununguka kwevanhu. Ndozvisipo after 41 years.
Mumwe muimbi David Chimombe anoti akafara kuimba pamhemberero iyi kunyange hazvo paive nevanhu vashoma nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nemumwe vakaurayiwa, vamwe makumi mapfumbamwe nevasere vakakuvara nezuro apo chitima chakabheuka muguta reTop kumaodzanyemba pedhorobha guru reEgypt reCairo. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vanoti vari kubvunzurudza mutyairi wechitima ichi. Mwedzi wapera, zvimwe zvitima zvakadhumana kukafa vanhu makumi matatu nevaviri. Izvo zvinonzi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvivakwa zvemunyika iyi kusanganisira njanji. Kunyangwe pange paita tariro yakakura yekuti kuwanikwa kwenhomba dzakawanda dzekurapa COVID-19 kuchabatsira kupedza dambudziko rechirwere cheCOVID-19 pasi rose, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti matambudziko asangana nedzimwe nhomba dzakaita seJohnson & Johnson neAstraZeneca abva aita kuti rive dambudziko kumukwenyi mezi yavavira mudumbu. Kunyangwe pasina hapo, vari kuti varwariswa nenhomba dzakaita seSinopharm neSinovac dzekuChina kana Covaxin yekuIndia dziri kushandiswa muZimbabwe, hapasati pave neumbo hwakakwana kuti dzinoshanda here zvizere kudzivirira kutapurirwa kwechirwere cheCOVID-19. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Tondorapera dzimwe nyika dzakawanda dzakambomira kushandisa nhomba yeJohnson and Johnson mushure mekunge vamwe vanhu vainge vabaiwa vakatanga kurwara vachidundurira ropa kana kuti mablood clots. Izvi zvakamboitikawo kune vanhu vakabaiwa nhomba yeAstraZeneca yave kuramba kutambirwawo nedzimwe nyika dzakaita seAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Tinashe Gede vanoti zvakakosha kumbomira kubaya nhomba kana vanhu vorwariswa nayo.
Zvakatanga kuonekwa kuEurope neAstraZeneca kuti muvanhu vanga vavaccinatwa vamwe vacho vaizodevelopa noti maclots. Saka izvi zvaonekwa muvanhu vanga vaitwa vapiwa vaccine sechinhu chinyowani kushandiswa muvanhu, vakakurumbidza vamisa kuti ngatimbomira imwe nguva vanhu pamwe pane zvirwire zvatisinganzwisisi. Saka process yekukumbostopa temporarily inoalawa mascientist kuti vadzokere back again kuvanoti ndanani vari kuclota, zviri kuitika vapedza mazuva mangani, kana tozoshandisa mavaccine yakuenda mberi tingaashandise zvakanaka sei asingafome maclots.
Kunyangwe pasina matambudziko makuru ati abuda panhomba dziri kubva kuChina, mumwe mukuru munyaya dzezveutano munyika iyi akati dzaisanyatsoshanda zvekuti nyika iyi yange yofunga kugadzira nhomba dzakaita sedzePfizer neModerna dziri kushandiswa muAmerica. Mukuru uyu akazoedza kudududza asi kwainge kwave kuda kudyorera mvura yadeuka. Asi Dr. Gede vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvibaiwe hazvo nhomba dzekuChina idzi.
Takatarisana nedenda reCovid-19, chinotyira zvakanyanya kuti panotanga kuya nguva yedu yechando, risk yetransmission inowedzera zvakanyanya. Hope yedu ndiye kuti sezvo takwiza kuti vanhu vakapfeka mamask, vakageza maoko, vanga vachimaintaina social distance, havanya kutapurirana chirwere, vakazviita izvozvo risk infection inenge iri lower.
Dr. Gede vanoti vanhu havafanire kuteerera zvimwe zvavanoudzwa pamasaisai eInternet neWhatsapp.
Pakutanga-tanga pavai measure noti vaccine hesitant, vazhinji vanhu vaita ina handidi kutangidzira. Saka kumwe handi kuramba ba kusaziva nekusanzwisa mhanda handichambotanga ndaona vamwe vabayiwa kana vabayiwa kana vari right ndozoteera. Tinofara kuti as we have looked at the program, nhambe yavanhu vaugashira yawedzera. Tinotarisira kuti pari zvino runzwisiso rwawedzera. Vamwewo ndo vanoti asi inini zvangu zvirwere hasati zvaadreswa. Ndakasununguka kuti ndizivise veruzhinji veZimbabwe kuti kunyange ine chirwere cheBP kana shuga kana wakati ndakambobatwa icho, hapana bahumbowo hwekuti vaccine inokukwadza.
Mukuru mubazi rezvezvirwere zviri muropa nedzimwe nhengo dzemuviri kana kuti Department of Chemical Pathology pa University of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki nekudzivirira sezviri kukurudzirwa.
Takanga takanganwa imo pakati paNovemba kuita zviya zvatakamboti zve towirirana kuti tiite. Kana tikasachenjera ichaita seatomic bomb painoputika, ichabata vanhu vose.
Vayambirawo kuti kune mhando yeCovid-19 ine ukasha hwakanyanyisa iyo yakawanikwa kuCanada, Brazil, India nekuKenya yavanoti inotapurirwa zviri nyore. Muzvinafundo Matarira vanoti nhomba zhinji dzakaparurwa pasina ongororo yakadzama yakaitwa, uye vati panofanirwa kuongororwa utano hwevanhu vose vakabaiwa nhomba idzi kuitira kuti pave nekugutsikana kuti dziri kushanda zvakanaka. African Union yainge yatenga nhomba mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri kana 220 million kubva kuJohnson and Johnson kuti ipe nyika makumi mashanu nemashanu. Sangano reWorld Health Organization rinoti nhomba iri pasi pezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% ndiyo iri kuendeswa kuAfrica, zvinonzi nenyanzvi zvave kupa kuti Africa Center for Disease Control and Prevention ingoti nhomba dzibaiwe kunyange dzaita mutauro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere uye nyaya yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 pamwe nehondo iri kuMozambique. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika.